This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina, kurume 27, 2014.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 am 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kutinzwa paintaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Tinadzokorera zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemire ndichiti zvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vakaparadzirwa misha nemafashamu emvura vanopihwa rubatsiro rwezvinhu zvakabatwa pamabhodha enyika neZimra.
Mumwe mutori wenhau anomiswa pamberi pedare achipomerwa mhosva yekunyora manyepo.
Nyaya yekunyimwa visa kwaamai Grace Mugabe kuitira kuti vaende nemurume vavo kumusangano weEU-AU summit yokonzera mutauro.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika.
Hurumende nhasi yapa rubatsiro rwembatya nechikafu kuvanhu vakasara vasina pekugara mudunhu remasvingo mushure mekunge dzimba dzavo dzakukurwa nemafashamu emvura akakonzerwa nedhamu reTokwe Mukosi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vati hurumende yaona zvakakodzera kuti itore mbatya pamwe nechikafu zvakapambwa nebazi reZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA kuvanhu vaipinza zvinhu izvi munyika zvisiri pamutemo kuti ibatsire mhuri dzisina chekubata kuTokwe Mukosi. Rubatsiro rwehurumende urwu runosanganisira magumbeze, hembe, shangu pamwe nemafuta ekubikisa.
So these are the goods that we have identified in our warehouses and they've taken a decision that they be donated to the victims of the Tokwe Mukosi floods. We are working in conjunction with ZIMRA, and in fact these goods are under charge of ZIMRA and they are in their warehouses. We have warehouses across the country which are ZIMRA warehouses. So they've been identified and the goods include which we are symbolically handing over to Comrade Basket. A footwear, 23,552 pairs. Clothing, 2,535 kg. Blankets, 1,421 units. Clothing, we also have clothing in 379 packages. Footwear, 570 boxes. Clothing, 467 barrels and blankets, 31 barrels. We have also identified cooking oil and soap which was seized and forfeited to the state, and this will also be handed over to Comrade Basket in the forthcoming week.
Nengwe nomirira mwenezi mudare reparamende vakuda kwashe Basikiti vatenda hurumende neruyamuro urwu vachitise nengwe yekomiti yakaumbwa nehurumende kuti itsvagire mhuri idzi rubatsiro. Vachaona kuti zvose zvabviswa serubatsiro zvichasvika kumhuri dziri kuda rubatsiro urwu zvakakwana pasina chatsaudzirwa.
Tinoda kutenda zvikuru rubatsiro rwatapiwa nehurumende kuburikidza na minister wedu wefinance Vachinamasa kuti rubatsiro rwenhumbi ne zvinhu zvakawanda zvavataura mafuta, cooking oil nesipo zvinoenda pamberi zvikuru zvikuru pakuti batsira vanhu vataka visa mu ku zara kwakaita damu nechimbichimbi vakasiya zvese zvavanga vainazvo nhumbi dzavo dzakasara mvura havana chavainacho saka tinotenda zvikuru nerubatsiro rwatapuwa nehurumende nenzira iyi
vabasikiti vati pane urongwa hwokuvakira vanhu ava dzimba dzekugara pamwe nekuisa mvura yemupombi mudzimba idzi kuti upenyu hwevanhu ava husimukire
takatotsvaka pokuti iko zvino takaita kuti vainde pavanovaka dzimba pachavakwa dzimba dzavo pavanovaka dzimba dzavo mapermanent houses iyi nzvimbo iyoyo inenge ine 1 hectare yokuvaka musha 1 hectare vese vakateverana misha yakarongeka ende tiri kuvagadzirira zvekare kuti mvura vaiwane vari mumisha vari padzimba dzavo ipapo tite mvura yekuisa nepombi kuti vasanetsikara kuwana mvura
bazi rezveutano riri kubatsirawo zvakare vanhu vekutokwe mukosi nekuvarapa zvichitevera kupararira kunonzi kuri kuita zvirwere panzvimbo dziri kugara mhuri idzi zvinonziwo vana vazhinji havasi kuenda kuchikoro sezvo zvikoro zvakaiswa nehurumende kuti vana vemhuri idzi vadzidzire zviri kure zvikuru uye zvisina vadzidzisi pamwe nemabhuku zvakakwana ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Mumwe mutori wenhau amiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekunyora manyepo. Taurai Shava uyo anga ari mudare redzimhosva anotipa nyaya inotevera.
Mutori wenhau uyu Brenna Matendere uyo anonyorera bepanhau reZimbabwean amiswa pamberi pedare akatarisana nemhosva yekuti akanyora nyaya yaive nemashoko ekuti mamwe mapurisa maviri vaJelas Munyati navaAndrew Konje vaive vabatwa nemhosva yekumanikidza mumwe musungwa kuti avape chioko muhomwe. Vachipa humbowo pamberi pedare vamunyati avo vanoshanda pasi peprovincial crime intelligence unit vabvuma kuti ivo nemumwe wavo vakonje vakamiswa pamberi pedare vakatarisana nemhosva yekutsvaga chioko muhomwe muna chikunguru gore rakapera asi vati dare rakavawana vasina mhosva vamunyati vati mashoko akanyorwa namatendere akavabvisa chimiro chavo pabasa ravo semupurisa uyewo akaita kuti vaonekwe sekoronyera mumaziso everuzhinji Matendere ari kuramba mhosva iyi achiti nyaya yakanyora iyi pakutanga kwagumi guru gore rapera aive aiwana kubva kune vanhu vaanovimba navo uye aive asina chinangwa chekusvibisa mazita avamunyati navakonje asi vamunyati vati semutapi wenhau matendere angadai akaita basa rake nemazvo akawana chokwadi chekuti vaive vasina kubatwa nemhosva yekutsvaga chioko muhomwe iyi pavabvunzwa negweta ramatendere vaBrian Dube kuti vasati vamumhangarira vaizivana namatendere here kana kuti kwete vamunyati vati kwete vamunyati vatiwo hapana matanho avakatora ekuedza kutaura nemupepeti webepanhau reZimbabwean kuti nyaya iyi igadziriswe vaDube vati kumhanya kukwidza nyaya yekumatare kwakaitwa navamunyati kuda kushandisa matare nenzira isiri iyo uye kuda kuedza kutyisidzira matendere pabasa rake rekutapa nhau vaDube vati matendere haanganzi ane mhosva yekusvibisa vamunyati nekuti ange asina chikonzero chekuita izvi sezvo zviri pachena kuti vaviri ava vaive vasingazivani nyaya iyi isati yasvitswa kumapurisa vamunyati vabvuma kuti vachiri vakamiswa basa kubva muna gumi guru wegore rapera vachipomerwa mhosva yekusvibisa basa rechipurisa asi varamba kuti izvo zvinoratidza kuti pane mubvunzo pamusoro peunhu hwavo Kutongwa kwenyaya iyi kuchaenderera mberi musi wa2 kubvumbi apo vakonje vanotarisirwa kupawo uchapupu hwavo mudare muzvare Stembiso Ncube ndivo vange vari mutongi wedare vamunyaradzi Guveya vari muchuchisi ndakamirira Studio 7 muno mugweru ndini Taurai Shava
Hurumende inofanirwa kuburitsa mari muhomwe mayo kuitira kuti vakadyara mari dzavo muchirongwa chechisumbanje Ethanol Project vasabiridzirwe kana kutadziswa kuwaniswa mari dzavo dzavakaisa muchirongwa ichi. Izvi zvataurwa nhasi mukomiti yeparamende inoona nezvekuendesa upfumi kuvatema. Vachipa humbo hwavo kukomiti iyi, vakuru vekambani yeGreen Fuels iyo inova mubatanidzwa wekambani yezvekurima yehurumende yeADA nekambani yeMedcom Investments vati havasi kupikisa danho rekuti hurumende ive nezvikamu 51 kubva muzana zveupfumi muGreen Fuels asi kuti vanoda kuti hurumende ibvise mari yekutenga zvikamu izvi Hurumende inoti inoda kuti ive muridzi mukuru wekambani iyi iyo ina muzvina bhizimusi vaBilly Rothenberg vane zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvemasheya muGreen Fuels kuburikidza nekambani yavo yeMadcom and Ratings Investments. Ada ine masheya zvikamu gumi kubva muzana. Manager weGreen Fuels vaGrammy Smith vati hurumende inofanirwa kubvisa mari iri kudiwa iyi kuti ive muridzi wekambani iyi. Kushika pari zvino Madcom yaisa mari inoita mamiriyoni emadhora mazana matatu nemakumi matatu, uko hurumende ikaisa mamiriyoni emadhora makumi matatu nemanomwe.
Madcom and Green Fuel agreed to enter into a joint venture with the government of Zimbabwe on commercial terms so as not to prejudice the shareholders or place the financiers at risk. This commitment has been communicated to the government through the Ministry of Agriculture, Mechanization and Irrigation Development. In line with such directive, Green Fuel, Madcom and ORDA, whom represent the government of Zimbabwe, entered into a joint venture based upon the initial commercial value of the contributions brought to the project to date.
Manager weGreen Fuels vaGraham Smith vachitaura vari mukomiti yeParamende muHarare. Gweta reGreen Fuels vaDerek Elliot vati vari munaurirano nemapazi matatu ehurumende anoti ekurima, rekuendesa upfumi kuvatema pamwe neremhando dzemoto kuitira kuti vave negwara kwaro rekufambisa zvakatarwa nehurumende.
These negotiations are currently in process and underway. That is not detracting from the fact that the companies in question are indigenous, indigenously owned. The transaction per se, which you are relating to, is essentially what we are working towards, government acquiring 51%.
Gweta reGreen Fuels vaDerek Elliot vachitaura vari mukomiti yeParamende muHarare.
Kambani yeGreen Fuels ndiyo kambani imwe chete munyika yakapiwa rezinesi rekugadzira mafuta edzimotokari akasanganiswa. Nyaya yeGreen Fuels yakatombotsviriridza muhurumende mubatanidzwa vamwe zvikuru makurukota edivi reMDC achiti zvinhu hazvina kuitwa nemazvo pakupa kambani iyi masimba ekugadzira mafuta emhando iyi. Paivawo nemutauro mukuru pamusoro pemuridzi weMadcom and Ratings Investments vaRothenberg avanodyidzana zvakanyanya nevakuru vakuru muzano PF. VaRothenberg murungu uye chiri chizvarwa cheZimbabwe. Kambani yeGreen Fuels inoti ichange yogadzira mafuta anosvika marita biriyoni nechidimbu panosvika gore ra2018 uye ine urongwa hwekuvaka dhamu kuManicaland rakakurisa kudarika mamwe madhamu ari mukati menyika.
Musangano pakati peEuropean Union wenyika dzemuAfrica. Musangano pakati peEuropean Union nenyika dzemuAfrica uri kufanirwa kuitwa kuBrussels svondo rinouya unogona kusaitwa nenyaya yekunetsana kwakanyanya pakati pevakuru vemasangano aya. Bazi reAfrican Union Peace and Security Council range richisangana muAddis Ababa, Ethiopia nezuro rakabuda nechisungo chekuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vasaende kumusangano unofanira kutanga musi wa2 kusvika musi wa3 kubvumbi kana nhunha dzavo dzisina kugadziriswa. AU inoti haisi kufara nekusakokwa kweSudan, Eritrea uye mudzimai wemutungamiri wenyika yeZimbabwe amai Grace Mugabe avakanyimwa visa. AU inoti haisi kufarawo nekukokwa kwakaitwa Egypt iyo yakamitswa kuva nhengo yesangano iri nenyaya yekuti mauto enyika iyi akapidigura hurumende zvine chisimba. Tabata munyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJoy Bima kuti tinzwe zviri kuitika.
Pane zvinhu zvakabvumiranwa nevatungamiri vemuAfrica kuti EU yakafanira kuita kuti vagokwanisa kuenda kumusangano uyu. Chikuru chacho ndechekuti vatungamiriri vese venyika dzemuAfrica vanofanira kuti vakokwe kumusangano iwoyo. Asi zvakazoitika nezvekuti pane dzimwe nyika dzisina kukokwa, zvekare pane vamwe vanhu vasina kubvumidzwa, vamwe vatungamiriri vasina kubvumidzwa kuti vauye ikoko kuEurope. Saka komiti yemaambassadors eAfrican Union kuAddis Ababa yakasangana kuti vaone zvakaitwa neEuropean Union, zvekare vachirifeya kune bhisimu yakaitwa nevatungamiriri muna January kuti vese vanofanira kuti vadaidzwe kumusangano uyu. Saka zvavakaona kuti European Union haina kuita zvinhu zvavanga vachitarisira waka wirirana kuti kana zvakadaro misangano unofana kuti mboregerwa kuti uitwe kusika zvinhu zvagadzirwa. Saka vakaisira kuna chairman weAfrican Union, president wekuMauritania, kuti agotaura maererano nedecision iyi nevamwe vake vatungamiriri vekumuAfrica.
Tiri kunzwawo kuti ivo veEU havana kunge vapa magwaro ekufambisa kana kuti visa kuna Mai Mugabe. Mungatiudza kuti zviri kufamba sei?
Vakatiudza vachishandisa mutungamiriri wavo ari kuno kuti izvo havazi kupa magwaro ekufambisa kuna visa kuna Mai Mugabe. Havana kutipa chikonzero patsamba yavakanyorera kuhurumende.
Munyori mubasi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJoy Bima vari parunare muHarare. Asi miriri weEU muZimbabwe vaAldo Del Arisha vaudza Studio 7 kuti musangano uyu ndiwo vatungamiri wenyika kwete madzimai avo. Vatiwo vaMugabe vakaita mhanza nekuti vakakokwa kunyange havo vakatemerwa zvirango neEU. Vati zvinonetsa kupa amai Mugabe visa sezvo vachiri pazvirango uye vasina kunge vakokwa.
The European Union has invited President Mugabe to attend this summit, and we have put in motion exceptional measures to exempt the visa ban to which is still submitted. And this was agreed by the member states to demonstrate the EU willingness to engage in a dialogue with Zimbabwe at the highest political level with a shared goal of normalizing relations. But this is what we could call a stag meeting, which means a meeting without spouses. It was clarified in all the papers on the preparation event that there would be no spouses problem, no problem for the spouses, which is an elegant way of saying that the spouses were not invited. And so because the spouses were not invited, the host country, which is Belgium, in order to issue the visa to the spouse of the president, had to go through the normal procedure which is adopted when a person who is on the list of restrictive measures applies for a visa to go to the European Union. So this procedure could be waived for the president because he was invited, but the First Lady was not invited, and therefore Belgium had to follow that procedure. And this is a procedure where you have to have the unanimity of all the member states, all the 28 member states of the European Union, to be able to waive the restrictions. And this was not possible. And because there was no unanimity of the 28 member states to decide to grant a visa for the First Lady, the visa could not be issued.
Mumiriri weEU muZimbabwe vaAldo Del Arisha vari parunare muHarare. Tabatawo nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vakafanira kubata chigaro chemukuru wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge kuti tinzwewo maonero avo.
Kuti titi isusu Africa yose inokonewa kuinda kumusangano uyu zviri kutaurwa neCrisis in Council of the African Union, nemhaka yokuti pai Mai Mugabe havana kupuwa zviza. Aiwa, ka Mai Mugabe handivo mutungamiriri wenyika inoyi. Isu tinotozviziva kuti pakabviswa zvirango neEuropean Union mwedzi yapfuura iyi, tiri kutozviziva isusu kuti pakasara vaMugabe, pakasara ivo Mai Mugabe, pakasarawo zvakare mamwe makambani mashoma-shoma anodyidzana nevaviri ava. Zvino kuti titi isusu vaMugabe pachavo vatobvumidzwa kunzi ngavaende kumusangano yepoitwa chandagwinyira chekuti naMai Mugabe vaendewo, shuvadai Mai Mugabe vanga vasara vachiona kuti mombe dzemukaka dzikukamwa zvakanaka, voregedza baba vachienda kubasa, vachinomiririra nyika, nekuti zvekuti kuperekedza babasa ndezvebasa izvi. Zvibaba ngavaregwe vaende kubasa.
Ko, munoonawo sei iyo nyaya yeSudani?
Kuti tizoti zviri kuitika izvizvi zvinobatsira here panyaya yekuti kana vaAlbeshie vanga vagara vanzi nesangano reInternational Criminal Court, vanofanira kuti vamire pamberi pesangano iroro vatongerwe mhosva dzavo dzavanotomegwa. Kuti titi isu vagere kuno kuZimbabwe totonzi shuwa-shuwa, mbuya vari kwachenda mbuya uko vanzi havagoni unomiririrwa nenyaya yekuti Alberia wakaine ICC amire pamberi pedare iroro. Zvinoshuvisa, dai vakuru ava vanga vatarisa vanhu vavanotungamirira nezvinoda kuitwa nomusangano, vambobvisa dzatingati politics kana kuti zvamatongerwo enyika munyaya dzebudiriro.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vakafanira kubata chigaro chemukuru wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vari parunare muHarare.
Musangano wekutanga pakati peAfrica neEU wakaitwa kuCairo muna 2000, wepiri waifanirwa kuitwa muna 2003 kuLisbon, asi wakazoitwa muna 2007 mushure mekunge veEU neAU vanetsana kwenguva yakareba nenyaya yekuti vaMugabe vokokwa here kana kuti kwete. Vaiwe mutungamiri wenyika yeBritain vaTony Blair nemutungamiri weCzech Republic vakarega kuenda kumusangano uyu vachigunun'una nenyaya yekukokwa kwavaMugabe. Musangano wechitatu wakaitwa kuLibya muna 2010. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Makateerera kune penyuro yenyu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC.
Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Kana muri muSouth Africa munokwanisa kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokorora zvakare nhamba idzi 010-591-6465.
Kune avo vari muAmerica neCanada, munogona kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 712-432-5882. Nhamba idzi zvakare 712-432-5882.
Vari kuBritain fonai panhamba dzinoti 0330-010-3344. Nhamba dzemuBritain zvakare 0330-010-3344.
Pane kubvumirana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti nyika ibatane pakurwisana nedambudziko rekushungurudzwa pamwe nekubhinywa kwevanhukadzi nevanasikana, vachiti kudzikwa kwemitongo yakaomarara bedzi hakupedze dambudziko iri. Mumiriri weHarare West mudare reparamende vari nhengo yemDCT muzvare Jesse Majome pamwe nasachigaro wesangano revanhurume rinorwira kodzero dzemadzimai repadare vaJona Gokova vanoti panofanira kuitwa chirwirangwe panyaya iyi, kunyangwe hazvo muzvare Majome vari kuti hurumende haisi kuita zvainotarisirwa kuita mukurwisana nedambudziko iri.
Muzvare Majome avo vakakwidza nyaya iyi mudare kana kuti kuisa motion vachida kuti padzikwe mitemo inopa mitongo yakakura kune vanopara mhosva, vanoti kubva pakaparurwa chirongwa cheNational Gender Based Violence Strategy 2012-2015 icho chinotarisirwa kupedza kushungurudzwa kwemadzimai pamwe nekupa mikana yakaenzana kuvanhurume nevanhukadzi, hapana zvikuru zvati zvaitwa zvinoonekwa. Vachitaura nezuro pamhemberero dzekucherechedza zuva remadzimai pasi rose reInternational Women's Day, vaMugabe vakati zvinonetsa kuti chii chapinda muvanhurume zvikuru veukama kana vana baba vanopamba vana vavo, vakati iri ratove dambudziko hombe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvare Majome pamwe navaGokova kuti tinzwe upfungwa dzavo. Ngatitangei kunzwa kubva kuna vaGokova.
Zvinotora zvakawanda kuti munhu wechirume muno muZimbabwe, nyangwe zvisina basa kuti position ipi, kuti atange kutaura kuti tine dambudziko muZimbabwe. Saka zvakashamisa but nekundifadzawo kuti mukuru wenyika vakataura pamusoro pekuti tine dambudziko. Saka zvatinokurudzira manje ndezvekuti tichiona kuti kana apfuura pastage yekuti acknowledge kuti tine dambudziko, zvii zvatofanira kuita kuti tipedze dambudziko racho.
Muzvare Majome, imiwo muri kuona nyika iine zvikuru zvairi kuita here mukurwisana nedambudziko?
Ina hangu ndiri kuona kunge nyika haisi kunyatsotora matanho chaiwo akasimba ekuti dambudziko iripere kunyatsomiramira. Zviri kuitwa apo nepapapo. Zvino izvi zvekuti matanho aya anotorwawo neanenge afungawo musi iwoyo, umwe akafungawo, umwe akasafungawo, hazvina kwazvinonyanyotisvitsa. Dambudziko iri rakaoma iri, rinotoda kuti paitwe chirwirangwe chaicho chekunyatsosunga dzisimbe. Izvi ndo zvisiri kuitwa nehurumende. Ndinodaro nekuti hurumende yakaita zvakanaka chaizvo, yakaita chirongwa chinonzi strategy yeNational Gender Based Violence. Asi nanhasi icho chichirongwa ichi hachisati chane kana ndingati ne matano arongwa ekuti chinozadzikiswa sei. Chine misoro yenyaya mina yachinovavarira. Mufunge icho chichirongwa ichi chine nguva yachaifanira kunge chichiitwa. Chaifanira kuitwa pakati pa 2012 na 2015. Asi nanhasi zvongera zvetsuro yamukira makumbo nhasi yombomhanya yakati tande ichienda kungati kana murambinda ichiti vachikurukura nhasi vakafunga zvakati. Hazvina kana sungawirirano zviri kuitwa izvi. Havana kunyatsodzamisa pfungwa nekunyatsoita zvinhu nemazvo. Ndopanedambudziko ratinaro iro riri.
Vagoko, vatinoona kuti vanhurume zvikuru veukama ndo vanonyanyonongedzwa kana kubatwa nemujenya panyaya dzekushungurudzwa kwevanasikana pamwe nevanhukadzi. Inyaya yekuti havasi kuwana dzidziswo here?
Varume vanga vachiedza kuvhara nyaya kuita sekunge inyaya ine chekuita nemadzimai chete. Vanga vasingaone kuti dambudziko iri ndivo vari kurikonzeresa uyezve vanowana chavanogona kuita kuti ripere. Saka isisi tiri kutarisa nzira dzekutanga kuti yeuchidze varume kuti tinoda varume vakawanda munyika vanotanga kutaura nenyaya iyoyi. Tinoda mapoka evarume akawanda mumachechi kupi nekupi vanotamba bhora nechi kuti vasangane pamwe chete titange kutaura nekuti topedza dambudziko reubhinya huri varume sei. Tane dambudziko rakakura varume vakawanda vangova mabhinya but iko zvinezvi I think nguva yekuti varambe vachiita zveubhinya iri kuvaperera nekuti tikuwana kuti kune varume vakawanda vava kutanga kutarisa nyaya yacho kuti ndezvipi zvatinogoda kuita sevarume kuti tipedze dambudziko irori.
Muzvare Majome, kune vamwe vanoti vadare vechidzimai rwendo runo makawanda vari muparamende asi izwi renyu harisi kunzwikwa sezvava zvichitarisirwa panyaya yedambudziko iri. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Zvinogonzwa rwose. Ipo panotove nemotion. Inini ndinotova nemotion yandinayo mudare reparamende yekukurukura nenyaya idzodzidzi. Ndiri kuisa motion yekuti izvoni patarwe mitongo yakadzama chezve inorema inorwadza yemumajeri yevanhu vanenge vabata zvibharo kana kushungurudza vanhukadzi zvegender based violence usingadereri pasi pemakore 30. Zvitangire pa 30 years makore makumi matatu pamhosva yega yega chibharo chega chega chaanenge abata anonzi macount pachirungu. Uyezve patarwe imwe mitongo yakaoma chaiyo pane dzimwe mhando idzodzi dzemhirizhonga. Chechipiri chekuti paitwe kuti hurumende isungirwe kunzi ione kuti mukamba yemapurisa yega yega munogara mine inonzi rape kit inova ndikati mukana unoshandiswa kuti utsvage umbowo hweumhizha hwesainzi maererano nezvibharo. Chechitatu kuti vaone kuti pave neunyanzvi vana mazvikokota pakuongorora nekuferefeta nyaya dzezvibharo kuti muZimbabwe mukwanisikewo kuti pange pachiongororwa inonzi DNA handiti.
Vanga vari mumiriri weHarare West muParamende, Muzvare Jesse Majome veMDCT vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna Sachigaro wepadare Enkundleni vaJona Gokova vari kuGwanda kumateveleland South.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhukadzi pamwe nevanasikana.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa cheLive Talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu paLive Talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda paweb pedu pa www.studio7news.com moenda pakanzi Live Talk mofona international access code yenyu panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure pa Live Talk muri ku Britain, America nedzimwe nyika. Zongo edia pera rikaitimbotarisa musure nawo zvakare.
Vakaparadzirwa misha nemafasha memvura vopiwa rubatsiro rwezvinhu zvakabatwa pamabhodha enyika nezimra.
Mumwe mutori wenhau anomiswa pamberi pedare achipomerwa mhosva yekunyora manyepo.
Nyaya yekunyimwa visa kwaamai Grace Mugabe kuitira kuti vaende nemurume wavo kumusangano weEU-AU summit yokonzera mutauro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana. Anoti murare zvakanaka. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiya mina Sandra Nyera na Chris Gandhi.